Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omusi. Le, yi Studio 7, ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo wedu wecriminal procedure kuti kana munhu achinge achikomerwa mhosva here kazhinji kacho anofanira kuti atsvage kuhaikoti. Asi kana vachuchisi vachinge vabvuma magistrate anokwanisa kudhila nenyaya yebheu kumagistrate court.
Mufundisi ane mukurumbira munyika Pastor Tapiwa Fred vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe mudzimai, asi ndiwo kubvumidzwa kudzokera kumba kwavo pasina mari yechibatiso yabviswa. Sangano reAtuze rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri kuramba mabasa dzave kutyisidzirwa navanofungidzirwa kuti vasori pamwe nenhengo dzebato rezanupf. ZANU-PF neMDC Alliance dzotatsurana panyaya yekugona kana kutadza kuita basa kwemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kubva zvavabatsirwa nemauto kutora matomu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi wesvondo yeGoodness and Mercy Ministries vatapiwa Freddy avanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Pastor T. Freddy vasungwa nhasi vakamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekubata mumwe mutori wenhau weZBC chibharo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Pastor Fred vasungwa nemapurisa nhasi mangwanani vakamiswa pamberi pedare Masikati vachipomerwa mhosva yekubata chibharo mutori wenhau weZBC Rutendo Makuti anove nhengo yekereke yavo. Muchuchisi wenyaya iyi vaAnesu Chirenje vati Pastor Fred vakabata mutori wenhau uyu chibharo kakawanda. VaChirenje vati Pastor Fred vaigara vakakoka Makuti uyo ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa kumba kwavo vachiti vaida kumunamatira vomumbunyikidza kuenda pabonde naye. Muchuchisi atiwo Pastor Fred vakaendawo kumba kwemumhangari kuMount Pleasant Heights muno muHarare kakawanda kwavakamumanikidza kuita zvepabonde. Zvichakadai mutongi wedare ramagistrate vaDennis Mangosi vatura mutongo wekuti Pastor Fred vatongwe vachibva zvavo kumba kwavo vasina kana kobi remari yechibatiso ravabvisiswa zvichitevera chikumbiro chaitwa negweta ravo vaEverson Chatambudza icho chisina kupikiswa nemuchuchisi. Papera kunzwikwa nyaya iyi mudare iyo yatora maminitsi mashomanana vachatambudza vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati hachisi chinhu chitsva kuti munhu ari kupomerwa mhosva yekubata chibharo apiwe mukana wokutongwa achibva kumba kwake nedare ramagistrate.
Tinoona izvo pamutemo wedu weCriminal Procedure and Evidence Act kuti kana munhu achinge achipomerwa mhosva here kazhinji kacho anofanira kuti atsvage bail kana kuti mari yechibatiso kuhigh court. Asi kana vachuchisi vachinge vabvuma magistrate anokwanisa kudhila nenyaya yebail kumagistrate court. Saka ndo musiyano wacho unenge uripo kuti dzimwe dzenguva vachuchisi vanogona kubvuma kuti munhu aite bail application yake kumagistrate court. Saka ndinovimba kuti ndizvo zvaitika munyaya yaFreddy.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati zvinoshamisa kuti Pastor Fred vasungwa nhasi vakamiswa pamberi pedare nhasi wakare, asi vamwe vanosungwa nezvematongerwo enyika kana kurwira kodzero dzevanhu vachiita nguva yakareba vari muusungwa.
Nyaya yekubata chibharo inyaya inotyisa kwazvo ine mutongo wemakore akawanda yekuti hayaifanira kuti vachuchisi nevamatare edzimhosva vape maresi bariso nyore nyore uye zvevai panira kutoti vape zvakaumarara kuna anozviti prophet T Freddy sezvo tinoona zvichiitwa kuno kushungurudzwa kunoitwa vanopikisa nevamwewo vanenge vachi nyimwa maridzi ezvibatiso vachitora nguva yakawanda vari mutorongo pasina mhaka dzine kumeso dzavanonzi vapara asi yatiri kutarisa iyi imhaka yechibharo inova mhaka hombe hombe kwazvo mukati meZimbabwe inenge iri kumusorosoro pamwe chete nemhaka dzekuponda nekuba mombe nezvimwe saka inofanira kuti ibatwe saizvozvo pasina rusarura kana kutaridza kuti mutemo hausi wejekerere.
Pastor Freddy, vanzi nemutongi wedare vagodzoka kudare musi wa 8 mwedzi unouya apo nyaya yavo yakatarisirwa kuenderera mberi mudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano reUNICEF rinoti vechidiki vanofanirwa kuva pamberi mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze senzira yekuchengetedza remangwana ravo rakanaka. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF muZimbabwe, Dr. Tajudin Oyewale, vanoti zvakakosha kuti vechidiki vave pamberi panyaya yekurwisa kuchinja kwemamiriro ekunze. Muhurukuro yavakaita neStudio 7 mushure mekushanyira chikoro cheInyati High School neZuro, Dr. Oyewale vakati zvinogona kuve nyore kukoshwa kukosha kwakaita vechidiki munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Asi vakati vechidiki vanofanirwa kukosheswa munyaya idzi sezvo varivo vane ramangwana rinogona kuvhiringika zvakanyanya nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze.
Children need to understand the meaning of all the actions that is destroying the climate so that they can retract from that as they grow.
Dr. Oyewale vakashanyira neZuro chikoro cheInyati kuti vasangane naNkosilati Nyati, mumwe wevadzidzi pachikoro ichi uyo akasarudzwa neUNICEF kuti ave Youth Climate Advocate gore rakapera. Nyati uyo ane makore 10 nemasere ari muform 5 uye ane nhoroondo yakasimba mumabasa ekurwisa kushanduka kwekunze ayo akatanga kuita achiri kuprimary muguta reVictoria Falls uko kwaanogara nevabereki vake. Nyati akaudza Studio 7 kuti akaita shungu dzekurwisa kushanduka kwekunze nekuti dambudziko raiona mukurarama kwake munharaunda.
Kuti ndite climate activist, I was inspired by my books and my teachers. Like, I was reading about climate change and living climate change at the same time. But this is a climate change. This is experience as well. Because you talk about excessive rainfalls, you talk about the drying, heat waves. Like, these are things I saw and these are things I lived. So I can inspire, and it also made me to inspire the young people.
Muna 2016, nyata akawana mbairo wechuru chemadhora ekwa America, nichirongwa chaitungamirwa neUNICEF, akakwanisa kuvaka nzvimbo inokwanisa kushandura tsvina yakasiyana siyana, kusanganisira chikafu chinoraswa kuti ite mhando wemoto unokwanisa kushandiswa pakubika kana kuti biogas digester. Kunyange hazvo Zimbabwe nedzimwe nyika dzichiri kubudirira kunyanya muAfrica dzisingaite zvakawanda zvinokonzeresa kuwedzera kupisa kwekunze, kutemwa kwemiti ichishandiswa mabasa akasiyana siyana nderimwe dambudziko guru munyika. Kambani yehurumende ine basa rekuchengetedza masango yeForestry Company of Zimbabwe inoti nyika inorasikirwa nemahekta emiti anopfuura 300 nemakumi matatu ezviuru 330,000 hectares gore rega rega, uye huwandu hwemiti nemasango hwakaderera kusvika pazvikamu 40 nezvishanu kubva muzana zvichienzaniswa nezvikamu 50 nezvitatu kubva muzana zvaive pamugore ra2014. Nyati anoti pakurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze zvakakosha kuti hurumende dzepasi rose pamwe neveruzhinji vasangotaura chete asi kuti vaite mabasa anobatika kugadzirisa nyaya iyi. Anotiwo zvakakosha kuti vechidiki pamwe nevanhu vakuru munyika vazive kuti kune dzimwe nzira dzinowanisa mhando dzemoto dzisingakanganise mamiriro ekunze.
Project ndakaita iri kuFalls, it's a biogas digester, that's a biogas plant. The energy from the biogas is actually used in the kitchen. So the students can learn about something which they see in their own premises. But they can actually appreciate that we can use clean energy in the schools, at homes, because it's something which they're seeing in their own premises. I think it's zvakakosha kuti even bagare munharaunda vaziva kuti we can use clean energy for a sustainable future.
Nyati akawana mukana wekuenda kumusangano weConference of Parties kuSpain muna 2019, uye muna gunyana wegore rino akaenda kune mumwe musangano wevechidiki wakaitwa kunyika yeItaly. Dr. Oyewale vanoti zviri kuitwa naNyati zvakakosha zvikuru nekuti zviri kubatsira kuti nzwira yechidiki rikosheswe mukurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Mutezeri wemukuru wechikoro paNyati High School vaFrank Piri vanorumbidzawo Nyati nekuda kwebasa raari kuita. VaPiri vanoti zvisine nemukurumbira waave nawo, Nyati anoramba ari mwana anetsika uye akadzikama.
Kunyangwe achibuda kunze kwenyika achienda kuma meetings mahombe, mamwe acho isusu hatisati tamboona kana kuti maybe hatisiri kuzoona, anouya o realize kuti achiri mwana iso well disciplined. Saka tinofara zvikuru na Nkosilati Nyati. Tinoona sezvo zvinofita nenhororo ndiyo yeNyati. Inyati is the first school in Zimbabwe established in 1859. Saka tinofara kuti tozo produce a student akaita Sankosilati, because ari kutoisa nezita rechikoro kwese kunyangwe kumiri kwemakungwa.
Pamusangano weCOP 26 wakapera muScotland svondo rapera, vakakurudzirwawo kuti vechidiki vakosheswe munyaya dzekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 paNyati High School kuMatabeleland North, ndini Kudzanai Musengi.
Mabasa kwenengo zesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ kwapinda muzuva rechina nhasi. Sangano iri richiti dzimwe nhengo dzaro dzinosanganisira munyori mukuru vaRobson Chere dzave kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori pamwe nenhengo dzebato reZANU PF. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF kanawo kuhurumende panguva yataenda pamhepo. Mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure vanoti kune vakaita musangano kuArcturus mudunhu reMashonaland East kunodzidzisa vachere vachida kuti mudzidzisi uyu abviswe pachikoro ichi. VaMasaraure vanoti hakusi kuArcturus bedzi kwavari kusangana nekutyisidzirwa kwenhengo dzavo, sezvo varayiridzi vari kusanganawo nedambudziko iri mumatunhu akawanda. Asi vanoti uwandu hwevarayiridzi vari kuramwa mabasa huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva, vachiti ongororo yavo inoratidza kuti varayiridzi vangangoda kusvika pazvikamu 40 kubva muzana ndivo chete vaenda kumabasa mune zvimwe zvikoro nhasi. Varayiridzi vanoti vari kuda kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna Gumiguru 2018 uye kuti vanyorerane zvibvumirano nehurumende zvokuti vabhadharwe kunyoresa vana bvunzo. Studio 7 yakundikanawo kubata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe kuti kuramwa mabasa uku kwakanganisa zvakadii dzidzo muzvikoro. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMasaraure pamusoro penyaya iyi.
China vanhu vakawanda vari kuramba vachijoina jogweche dzedu. Dambudziko regarangoitika nderekuti seti yatanga kurwisana nevanhu vedu. Taita dambudziko rekuti kuArcturus kuMashonaland East Province Secretary General wedu vaRobson Chere vatohaundwa kutosvika pakutovati pachikoro pavo nevanhu vanosanganisira veZANU PF nemapurisa. Mapurisa ayo atione macharges anosvika mashanu ekufema. Havari kuti vanoda kuti vatoitora vamuchere vavaendese kuchere. Asi chiziya kuti avo ivo havana mhosva yavakapara.
Dambudziko iri muri kungoriwana mudunhu rimwe chete here vaMasaraure?
Hakusiko kuchete kwatiri kuwana dambudziko. Tirikusangana nematambudziko vakawanda kulupani nevanhu vari kuharaswa kuchipinge kumusangano wedu kuchida kuya kuchipota vadzisa kwete mavo veterans. Asi tirikuramba tichikurudzira varayiridzi kuti vasadzokere kumashure. Tirikufara kuti varayiridzi varipoti mastatistics edu arazati improvement ichiripo. Tokwanisa kusvika mune zvimwe zvikoro zvakati wandei mafigures asvika as low as 40% that's right mune zvimwe. Zvimwewo zvezvikoro zvinenge zvine mamembers edu ese hapana kana mwana. Ona kuti tikaramba tichifamba nekuvara vatikufamba naro panokwana 12 days tinenge takwanisa kumanikidza hurumende kuti itize pamadimands edu nekutipa masalaries edu aprioctobe 2018 nekutipa station allowance.
Asi muri kuona paine kutsukunyuka here kwehurumende kubva matanga kuramba mabasa?
Hurumende tinoona zvomene kuti ine zvitanda munzeve kutsukunyuka kukuru kwatikuona kuri kubva kumacitizens nekuti macitizens aya hurumende dzinosevha dzichiteerera zvinodiwa nevanhu. wanda kwa citizens ari kutsikira nyaya yedu ndiko kuzvara kuchasukudzika kwaitika hurumende izvi havasati vafamba havachafambiswa nekuwanda kwevanhu vanenge vachiramba vachitsikira zvakasokuti
imi manga muchienda kumabasa kwezuva rimwe chete pasvondo pane shanduko here yamungati iri kukonzerwa nekurangwa mabasa kwamazoita mazuva akawanda
hongu shanduko iripo ndeyekuti hurumende yako ipindura nenzira dzakasiyana siyana vachirapa vachiresponda pane nguva yekuti vanga vangonyarara vachida sevasingazwe kuchema kwedu kuti tiri incapacitated izvezvi mukatarisa tinobatwa tichinzwa kuti vachitifonera vachitaura tinoo nyaya idzi dzaida kuti garira dzitosare pasi asi izvozvo hazvina kukwana tikuziva kuti hatina nhaurirano dzatinoda kuita nevanhu tichatingoda chete chimwe chete imari yedu yapre October 2018
mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Vaobet Masaraure vachitaura nestudio 7 vari parunhare zveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro vakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 4699 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vachisvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 133,557 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru mazana mashanu nemakumi mana nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 3,546,966 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nemazana manomwe nemakumi maviri ezviuru nemakumi mashanu nevasere kana kuti 2,720,058 uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzaitwa hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi ika mbuya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika bazi rinoona nezvekurwisa uori kumalawi reanti-corruption bureau rinoti uori huri kuramba huchikwira munyika iyi mukuru mubazi iri amai Martha Chizuma vari kuyambira kuti uori ukaramba huchiitika malawi haizofa yakazadzisa zviga zvayo zvebudiriro amai Chizuma vakataura mashoko aya nezuro pamusangano wemazuva maviri wakanangana nekutsvaga nzira dzekupedza uori munyika iyi vatungamiri veamerica canada nemexico vari kusangana nhasi pamusangano wavo wekutanga wenyika nhatu idzi kuitira kuti vazeve nyaya dzinobata kushanduka kwemamiriro ekunze kupinda nekubuda kwevanhu munyika idzi kudyidzana munyaya dzeupfumi kusanganisirawo matambudziko matsva ari kukonzerwa nedambudziko rechirwere checovid-19 makore mana adarika vanhu vakawanda vakaungana pamahofisi emutungamiri wenyika panguva iyi varobert mugabe vachiratidzira kuti vasiye basa mauto ainge atora zvivakwa zvakawanda zvehurumende kusanganisirawo nepfenyuro yezbc vamugabe vakazomanikidzwa kusiya basa musi wa21 mbudzi vamunangagwa vainge vaenda kuupoteri kusouth africa vakazodzoka musi wa22 mbudzi ndokuzotora mhiko yekutungamira musi wa24 mbudzi vachivimbisa utongo hwejekerere kuvandudza upfumi kurwisa uori uye kuumbiridza ukama nedzimwe nyika asi vamunangagwa vadzadzikisa here zvavakavimbisa vanhu Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abatameya weHarare vakambomiswa basa uye vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume pamwe nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Takuona nechekuti there has been very much huge improvement pakugarisana kuvanhu muZimbabwe. Pane chitiko chakafanana nekola chakauya after my election. Zvinotaridza kuti vana veZimbabwe vane mufungo wokuonerana pamwe chete maererano nokuvaka nyika yavo yeZimbabwe. Tinoona zvakare kuti ikonomi yedu yakwanisa kustabiliza zvizhinji zhinji on the fiscal side nenyaya yekuti takukwanisa kutobhalansawo mabooks enyika tichiusarawo netinoraudzira zvekuti tinge tichivhura panyika yedu. Tarisaiwo kamukoma Blessing zvaitika mukati meinfrastructural development kuti izvo zvinyikwagwa yeZimbabwe yagadzirwa yakati wandei sekuti akatarisana nemugwagwa weBed Bridge waakuda kutopera ende wakaisvonaka zvikuru. Zvemechanization tinoona maagreement akaitwa nenyika yeBelarus akakwanisa kuti avinze matractors nemacombine harvesters. Tibva taona zvakati kuti munyika mune security yakanyanya uyezve munhu wese ari sekiyo pakugara nekuti vakachengetedzwa nehurumende iripo zvichiita kuti wemeni tive takasununguka.
Vamafumi, munoti kudii nezviri kutaurwa navaDzikiti?
VaDzikiti hamene Zimbabwe yavari kutaura. Iko zvino vari kujurudza majuru nemuromo. Nhamo kwakufudza mbada kuri kungoitika munyika. Karenti iya haina kudzoka. Mabasa hapachina chashanda. Pane vana vakungokura vasingazivi peisilipi. Vamwe havatorina mabhanga. Zvitupa chaizvo zviri kutoshayikwa. Nhamo yava munyika iyi haisati yamboonekwa kubva nyika ichitanga. Iko zvino vaenda kundovhura dzimba 38, hurumende yose kuenda kunovhura dzimba 38 muruzevha unosheya kuti kana sabhuku achaite chii. Vaakudzidzisa vanhu kurima nemapadza. Zvokwadi nyika inoyi yairimwa nemombe nematrakta nezvimwe zvese. Ivo vatidzosera mukurima nebadza vaakutikwa hechinhu chitsva. Freedom hakuchina. Vanongoteverana nemukomana president wedu vachimurambidza kusangana nevanhu ari iye ari kudiwa nevanhu. Uhuri huto hwanyanya kudzama nyika yose yodyiwa kupera kupera kushaya kuti chichoitika. Zvokwadi magetsi hakuchina. Mastadium hakuna. Zvipatara angova marengenya.
VaDzikiti,
mashoko robva kuna Vafumi. Izvo zvinogona kuwanikwa muJerusarema zvavari kutaura izvi, kwete munyika inorarama nevanhu ikuedza kuvakwa this austerity time. Hakuna nyika pasi rino rose ina maproblems ari economic zvakanyanyanyanya. Inyaya yekuti tese tiri kurarama in austerity time. Hakuna nyika izvezvi zviri kupatsura pasi rino kubva izvezvi muSouth Africa kubva kuzonyika dzipi dzavanenge vachitarisa kuti zvinenge zvichipatsura. Tikatarisa kunyaya yecorruption yakanyanya kutobatabata makanzuru anova anotungamirirwa neopposition. Ano tinoona kuti madhairekita zvese aresitikanzi vakaperera mumazare dzimhosva. Izvi zvekanzuro yakaitira dzakutofunkshena. Tiri kuona zvakare nyaya yekurati nyaandarisa zvaye kuti iri kutobatabata vazhinji vacho vari kutoravari kutora vakanyanya kuda kurekera kuopposition. Asi ngatitaurei takanangana nekuti izvo tikatarisa zvese tikona negavhenmendi ipo tiri kunovhura dzimba tatetinovhura maprograms anenge achilonchwira waya kana ivhiri kufa kuti kwakavhurwa maflat kupikupikupi president is hands on. Vari kufamba mune zvinhu zviitiko zvakafanana nezvizvi zvaisamboitika kare vari paground. Ndokuti weare going back to the basics dzekurima chaiko chaiko. Kuri kukonzera goho rakawanda kuti ritouya savakuenda kabadi rimwe danho towa division 2030 towa the middle class economy. Nekuti iwenyei tinenge tigere zvakanaka. Tinoziva machallenges emasanctions ari. Saka isusu tinotona kuti masanctions vati kugara tichimarwisana nawo every day kuti tikwanise kunge tichirarama senyika yeZimbabwe. Asi tinofara zvikuru kuti we are re-engaging the international community wethe musoro tanga tiri kucop26 miti nyanga iriko in Scotland zvichitaridza zvega kuti we are open for business.
Vamafumi,
zvinondishamisa ndechekuti pavakaenda kuEngland vakaita mbiri dzekundotenga hwahwa. Vokwati ivo nemusangano wavo voenzika chiuyai kuEngland instead yekuti vataure zvinei maringe ekuti nyika idevelope vange vachitaura nevamwe vese kuti paitike upfumi muZimbabwe. Takaona vakazadza matroli ehwahwa vakaita mbiri pasi rese nekuzadza matroli vachimwa kusvika vaita kunja nekudhakwa madore epamusorosoro anodhura. zvino yadzisa nyika kunge vanhu vachiita zvinhu zvakadaro.
Vanga vari meya weHarare vakambomiswa basa vari nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume, manzwa kubva kunhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Botswana imoti yakawedzera mari dzinobhadharwa nevanhu kuti vapiwe mvumo yekushanda nekugara munyika iyi. Vakawanda vanoti mari iyi yakawanda zvikuru. Shingirei Madondo anotipa nyaya iyi.
Basi rinona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana rakazivisa nemusi chipiri nezvekukwidzwa kwemari inobhadharwa nevanhu vanobva kune dzimwe nyika vanoda kupiwa mvumo yekushanda nekugara munyika iyi. Muchiziviso ichi bazi iri rakati mari idzi dzakakwidzwa nezvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 66.7% kubva pazviuru zvitatu kusvika pazviuru zvishanu zvemapula emuBotswana. Munyori mubazi iri muBotswana vatemba musi vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende yavo yakatora danho rekukwidza mari inobhadharwa nevabva kure kuitira kuti kwanise kutenga zvikwanisiro zvinodiwa pakugadzira magwara anozopiwa vanhu vanenge vaonekwa vakakodzera kugara nekushanda vari munyika yavo.
COVID-19 yakaderedza uwandu hwemari yatinowana senyika, saka kuti tigone kugadzirira vabve kure magwaro, takaona zvakakodzera kuti tiwedzere mari inobhadharwa neavo vanenge vaonekwa vakakodzera kugara nekushanda muBotswana.
Magwaro aya anoshanda kwemakore mashanu, uye kana achinga asisashandi munhu anosungirwa kunyorera magwaro aya patsva. Asi vanamuzvina business vanobva kuZimbabwe vanoshanda nekugara munyika iyi vanoti danho iri rava kuita kuti vaomerwe neupenyu sezvo kwanga kusingashandike nokuda kwedenda reCOVID-19. Gwaro rakaburitswa neStatistics Botswana mukutanga kwemwedzi wakapera rakaratidza kuti zvikamu gumi zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 10.7% yezvizvarwa zveZimbabwe, chiuru chimwe chete chine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 1550 zvine mvumo yekushandira munyika iyi ndivanamuzvina business. VaEverson Manase ava vane kambani yekusvatanudza motokari kana kuti panel beating company muguta reFrancistown muBotswana vanoti murombo Harovich nenguo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine kambani yekuruka musoro amai Venenzia Mushwere vanoti Botswana yava kuomesera vanhu izozeta kuti vanhu vazhinji vagare zvisiri pamutemo munyika iyi.
Kuwedzerwa kwaitwa mibhadharo yemawork and residence permits muno munyika yeBotswana kuchaita kuti vanhu vafunge kairi kana katatu kuti vanoda here kuti vaapply matsamba iwawo anovaita kuti vashande munyika ino. Nekudaro zvichaitawo futi kuti vamwe vanhu vasina nzira dzekuti vawane mari yakaita se5000 inodiwa kuti varambe vachishanda muno mune nyika ino yeBotswana vasina mapepa, zvaakureva kuti zvaakuremera vakawanda kuti vabuditse mari dzakawanda kudaro, kunyanya kana muri mhuri.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Primrose Dharavanza vanoti Botswana iri kuzvisikira moto muziso nekukwidza mari dzinobhadharwa idzi, vachiti vabva kure ndivo vakabata upfumi hwenyika iyi.
Hurumende yemuno muBotswana ingawana unyanzvi hune vanhu vanobva kune dzimwe nyika kana vachipa vanhu mapermanent res. Nekudaro ndinoona ngani apa ndo patingaite inonziyo exchange of skills and knowledge kubva kune vanhu vekunze kwenyika nevanhu vemuno muBotswana.
Nyanzvi munyanzvi kupinda nekubuda kwevanhu, uye vari gweta rakazvimirira vamatini muroiwa vanoti Botswana yava kutsvagawo nzira dzekuita mari sezvo COVID-19 yakaundonga upfumi hwayo.
Vanoda kuzama kusumudzira upfumi hwenyika kuti avo vari kuda kuisa mari dzavo munomu kana vachikwanisa kubhadhara hwaro iripo yemari, it means neimwe nzira vari serious nezvavari kuda kuita. Imwe futi nzira yekuzama kupatsanudza vanokwanisa nevasingakwanisi.
Rore Statistics Botswana rinoti vanamuzvina business vanobva kuZimbabwe vari kurima zvirimwa zvakasiyana siyana zvosanganisira mirivo, chibage, madomasi nezvimwewo zvakadaro. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, Ndini Shingirai Madondong.
Ini Dini Jonga Kandemi Rindri mu Washington DC.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuLwezi 2021 mu Cape Dube. Endaweni zethu lamhlanje, uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise nzima abokholo lwesiKristu kusukela nyakenye.
Kwaphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa.
Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ngobulawayo abaleminyaka esuka ku-10 ngasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ihlelo lwethu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni.
Uhulumende wakwele South Africa uthi uzephikisa udaba oluphanyekwe emthethondaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ucwaningo olusanda kwenziwa yinhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches luveza ukuba amabandla ezokholo lwesiKristu aphambaniswe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela nyakenye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Omunye wabenze uphenyo lolu njalo ongene umhlangano namhla owethula impumela yalo, umfundisi Kenneth Mtata, uthi kunengi kakhulu okuphambaniswe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Sabona ukuthi wonke lokhu kwaphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa lawo ama lockdown lawa ngendaba ye COVID-19 kwa affecta imnotho yabo, kwa affecta ama families abo. So ama challenges onke lawa aphuma ku COVID-19 ale direct le indirect impact ebandleni.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Ngoba abantu bahlala isikhathi eside bengayi ezinkonzweni bese sabela khona ukuthi lungamemetheka njengoba nje ama-church engaba yiloko kuthiwa yi-super spreader. Lokhu kwenza kwaphambaniseka izinto eziningi. Okuqala, abantu balahlekelwa ubudlelwano labazalwane, kwenza labo abalokholo olungaqinanga babuyela emuva. Kwathi le minikelo endleko zokubamba amabandla atshiyeneyo zehla kakhulu ngobana abantu babengasabuyi ezinkonzweni. Njalo nje kathi lokholo lwabanye lwaphola, lona kumele luhlale luvuta.
Umfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi lesi sikhathi sobhubhane sikuveze sobala ukuba ibandla lesiKristu lilomsebenzi omkhulu wokuhola abazalwane kwezenkolo, njalo lilokhe lisalisawuto lelizwe lomhlaba.
Ibandla lithole isikhathi sokuthi likhankase lincedise uZulu ukuthi ananzelele lomkhuhlane we-COVID-19. Kube ngumsebenzi omkhulu kakhulu ngoba sibonile amabandla eletha imbheda, eletha izingubo, encedisa ngemithi, encedisa ngezinto ezithize ezehlukeneyo. Zingena endaweni zezibhedlela, zingena lapha kudingakala khona abantu bekhathazekile kodwa ibandla libe khona labancedisa. Ngakho i-COVID itshengisele ukuthi ibandla lokhu lingusawuti wabantu, lokhu lingusawuti welizwe lethu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Siphathisiwe Ngwenya uthi amakholwa aphazamiseka kakhulu ezinkonzweni.
Hayi, mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi khona i-church ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo i-vaccine. Akuso mbono oqondileyo lowo, mama. Abantu ngabe sesontweni bakhululekile nje besiyakhonza uNkulunkulu bedumisa uNkulunkulu. ma sokuza kwa ma restrictions zokuthi abangahlatshwa ngalenga athendi church mina ngibone ukungibona ukuthi akulungani.
Ekuqhamukeni kwalolu bhubhane enyakenye, uhulumende washe wamisa abezenkolo ukuba bebuthane emabandleni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingubezi isigama.
Kusenjalo, ikansili yedolobho lakoBulawayo ibambene lohlangothi lwezempilakahle sebeqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ezikolo abaleminyaka esukela kuthumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amahlanu 52 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4699 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni kwenze ukuba uhlangothi lwezempilakahle luvumele abantwana abaleminyaka ephezu kwechumi lasithupha 16 ukuba bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi baqale ukuhlaba abantwana laba kusukela ngomvulo.
Kususela ngomvulo zilitshumi lanhlanu kwephezulu siqale ukuhlaba abantwana abaleminyaka elitshumi lesithupha labaleminyaka elitshumi lesikhombisa 16 and 17 years. Iningi labo lisezikolweni. Ngenxa yalokho ihlelo lethu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni. Sisebenzelana la logatsha lwezemfundo yaphansi esingathi primary and secondary education okuyiyo eqoqa laba bantwana lababalisi babo abakhangele ngezempilakahle ezikolo okuthiwa ngama-school health masters asebafundiswayo ukukhuluma lezakhamizi ngathi abazali labantwana mayelana lalolu hlelo.
UDokotela Sibanda uthi bancediswa kuhlelo lolu inhlanganiso ezimeleyo.
Sinenhlanganiso ezisiphathisayo ezinjenge OFID, Organization for Public Health Interventions and Development, zizosiphathisa ngezimota lamafutha awalezi zimota kunye labongikazi kumbe okuncinyane okuya ethunjini ukuthi ngesikhathi besebenza laba abongikazi bathole nje mbijana wokunatha kumbe owokudla ngoba umsebenzi lo mkhulu. Siyazi izikolo zakoBulawayo ikakhulu ezemfundo ephezulu ama-secondary ezinye zilamakiyasi amaviyo angafika ichumi kumbe edlula ichumi singathi istreamu sinye ngasinye form 1 obathole esikolo beyi 10 classes kusiya phezulu. Lokhu kwenza umsebenzi lo ube mnengi kakhulu ngoba kusho ukuthi siyabe silanda ikakhulu form 3 so form 4 form 5 labo form 6 ezikolweni ezithile yibo esiwahlabayo siqale ngomvulo. Okwakhathi luhamba kuhle uhlelo izibalo sizazizwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi sibone ukuthi siyehluleka kumbe yasehluleki.
Umzali olomntwana ohlatshwe ijekiseni unkosikazi Nokuthula Mlotshwa uthi sebathola incwadi ezazicela ukuba bavumele abantwana bahlatshwe.
Abantwana sebona sebevunyelwe ukuthi behlatshwe, sebevunyelwe ukuthi behlatshwe kube le ncwadi ezisayinayo ukuze abantwana bevumele ukuhlatshwa. Hayi, siyakubona baza kube right ukuthi bevumele ukuhlatshwa.
Olwena amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uyalwamukela uhlelo lolu kodwa uthi ukhathazekile ngokungafundi kwabantwana asebezaqala ukuloba imihloliso.
Abantwana laba bahlala isikhathi esikhulu bengafundi, bahlala isikhathi esiningi bephonga uba yibo kuthi ababenhlanhla abenza ama-examinations kodwa bethu abaningi ngathi abaningi vele 99% abenza ama-examinations ngoba abanamali akulamali ukuthi
Kwena Zimbabwe kulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Labedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million eyesibili. Ngimela iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umzekeli kaMpathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Njabulo Nzuza, uthi lolu gatsha soluphanyeke amaphepha emthethondaba luphikisa isicelo sezinye izizalwane zeZimbabwe ezilama-special permits ezifuna ukuphiwa ubuzwe okugcweleyo, ama-permanent residence permits. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unzuza utshela umsakazo weKhozi FM ukuthi ugatsha lwakhe luyaphikisana lezi zato zonke eziphiwe umthethwandaba yilabo abathi kufanele baphiwe ubuzwe bakwele South Africa.
Ukuze uthole ubuzwe baseSouth Africa ngokugcwele, kufuna uku-aplayele. Uma usuku-aplayelile, sikwazi ukubuka le case yakho njengoba usuku-aplayile, bese-ke siyakwazi ukuthi senzenjani fike uyakukhwalifayela ubuzwe njengomuntu one by one, okusho ukuthi case by case. Ngoba into ye-permanent residence akusiyona into ovele ufake i-blanket approach yokuthi wonke umuntu noma nani abantu laba bayakhwalifaya bakuthole. Ubukwa ngomuntu ngomuntu.
Ngenyanga ephelileyo kulezinye izalwane zeZimbabwe eziye emthethwandaba we-High Court ziwucela ukuthi ubambe ngamandla uhulumende wakwele South Africa ukuthi anikeze ubuzwe obugcweleyo loba ama-permanent residence permits kubo bonke abaphiwa ama-Zimbabwean special permits ngo-2010. AbeZimbabwe laba bathi kufanele baphiwe imvume yokuhlala kwele South Africa kokuphela njengoba sebele minyaka elitshumi bephethe amaphemiti la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi vele bekungalunganga ukuthi kube labahambisa uhulumende emthethwandaba ngalolu daba.
Into eyenziwa yilo wahamba esithi uyamela abantu abazange wakhonsulta even umuntu oyi-one, wazenzela ukusekhanda la, kwaphazamisa kakhulu. Kwakumele ukuthi bona belinde iSouth Africa ize ikhiphe isinqumo ukuthi iyenza njani ngala maphemithi aphelayo ngokupheleni kwalo mnyaka. So mina kagente South Africa ngiyabonga ukuthi isasinikezile ithuba lokuthi i-cabinet izakhuluma ngalolu daba. Asisilindeni sizithi cabinet izathini ngoba la maphemithi uzwele lawo egavente South Africa.
Amaphemithi ohlobo lwe-ZSP akundaba mlonyeni kakhulu njengoba ezaphelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi, kodwa kuze kube manje uhulumende akakaphawula ukuthi azavuselelwa kumbe azakwesulwa. Inkulumo kaMpathintambo Nzunza ibisibangele ukuxokozela ebulenjini be-intanethi kulabo abangezwisisanga sebesithi kuthiwa uhulumende usebhalele emhlondaba ephikisana lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi ohlobo lwe-ZSP. Kodwa ke uMzuza uthi isinqumo asikathathwa ngalolu daba.
Siyazi ukuthi na uHome Affairs ikhona i-submission oyiyisile kwi-cabinet, but isinqumo asikathathwa ngendaba yokuthi yena azo-extenda noma kuzokwenzakalani. But esingakubeka nje phambili khabazele ukuthi uHome Affairs unalo umbono wokuthi ayikho into noma i-permit okumele ikukhwalify ukuthi uthole enye i-permit.
Sekulamaqula ambalwa kwele South Africa akhankasela ukuthi amaphemithi la angasavuselelwa ngoba besithi abeZimbabwe abalamaphemithi la bathethe imisebenzi yezalwane zakwele South Africa. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ninguThuso Khumalo.
Umfundisi Tapiwa Freddy owenhlanganiso ye-Goodness and Mercy Ministries umiswe emthethwandaba namuhla eHarare isithuswa icala lokudlwengula intatheli zindaba ye-ZBC. UFreddy kuthiwa wadlwengula owesifazana lo emthembisa izulu lomhlaba, kodwa kusahambanga ngemfakanelo ngoba abazali bentombi yakhe babefisa ukwazi ukuba bathandana ngaliphi njengoba yena wayekhokhela inhlanganiso yokholo lesiKristu njalo engumuntu otshatileyo. Kulesok namhla sibuhlelo asiqhubeni bomama. Sikhopha ngumkhuhlane weCOVID-19 lokunye okubhekane labesifazana. Ne iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizokhuluma ngapha eVoice of America eseWashington. Sihangeni kusigaba esilandelayo sinesihlangene ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Stephen Bannon okuthiwa wathelela idale leCongress kulandela ukubala kwakhe ukuyafakaza ngakwaziyo ngabangena edaleleni ngozibandlela befuna ukuthi kumiswe ukubala kwama-electoral votes kumiswe namhla emthethwandaba kwele Melika. UBannon uthi uvikelwa ngumthetho ukuba angamiswa emthethwandaba ngoba wakwasebenza lowayengumongameli uDonald Trump. Abasekeli bakaTrump babefuna kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes besithi wahlulwa libandla lamademokrats. Akula mfakazi oveza lokhu. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukhangelelwe ukuba uzaxoxa namhla kabanzi lohulumende wakwele Nigeria ngokuthuthukisa umnotho welizweleli, uhlupho lwamaletsatsha lokunye. Umsakazi weVoice of America ubika ukuba uBlinken ukhulume phose ngokufanayo ekwele Kenya. Akwaziwa ukuba wayangaphi uPen Shou wayedlala okumangalisayo umdlalo wetennis okuthiwa wadlengulwa ngomunye owake waba kudale eliphezulu lebandla elibusayo kwele China. UPen Shou uselesikhathi eside wanyamalala, ngakho-ke iWomen's Tennis Association ithi uyethusa okwehlela untombazana lo. Bathi kasalovile bulenjini bokuxhumana obeTwitter, kukhona okwethulwe kweminye inkundla okuvezwa ukuba kuyaphila, kodwa i-Associated Press ithi akucaci konke lokhu. Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF leMDC Alliance phezu kwezithembiso esezigcwaliswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukungena kwakhe embusweni. Izolo ilizwe leZimbabwe lifikise iminyaka emine umoyi uRobert Mugabe egenqulwe embusweni libutho lisithi wayeselawulwa yizigebengu kanti njalo esehluleka ukulungisa umnotho. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wenza izithembiso eziningi ezigoqela ezokuvuselela umnotho, ukuhlonipha amalungelo oluntu lokusungula imisebenzi. Lanxa abebandla lakhe leZANU-PF esithi usezifezile izithembiso eziningi, abanye bathi uMnangagwa uyazehlulekela besithi njalo umbuso wakhe mubi okwedlula okwaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba siphume ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izithembiso lezi azithuthayo engena embusweni kazifezekanga, ikanti-ke khonokho esithi uzakulungisa kube ngcono sikubona kuthiwa wese. Akulanto ebambekayo aseyenzile uMnangagwa lokhu ewangenayo yikhuphu ka-November 2017.
Nasi indaba babachuma, kuthiwa kulalutho olubambekayo solwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Lokho kusho nje ngumuntu ongavuli ukuvuma iqiniso kumbe umuntu olomona. Yilenge zinto esizenziwe ngembana kokungena kukababa uMnangagwa embusweni. Siyakwazi ukuthi hambile ekhethweni ngo-2018 ukhetho lwe-free and fair olancono nalazo lancona yi-America nabanye. Sisuka lapho sibonile ama-infrastructural development okuqale youth wagqo kuqhela le damu elikhulu elangapha kithi emadlebelelweni igami likagwayishangani. Lelo damu lizanceda kakhulu uMlawayo ukubana abe namanzi okuzenza ukubana ama-industry akwanise ukusebenza kusho ngoba akasebenzi ukuthi xa ungenamanzi ama-industry. So konke lokhu kuthengisela i-focus ne-vision ukaba uMnangagwa engena ukubana hhayi ubona into leyo ilunge, asiqatheni silungisise i-infrastructural issues yethu, imigwaqo yethu ukwenzela abantu kwazi ukuhamba from point A to point B. Okuyinto eyenzakalayo Zimbabwe yonke nje jikelele.
Baba Ndlovu, uyamuzwa uyakhuluma uBaba uChuma, ungathi kungaphi lapho uMnangagwa asilela khona? Yiziphi izithembiso mhlawumbe ezimqoka asehlulekile ukuzifeza?
Siyamuzwa uchunga kuluma utati ngati uyata inga nekwane nje ukuluma ke into engenzakaliyo umnangakho wathembisa izinto eziningi okuqala wathembisa ke ezomnotho zizathuthuka umnotho ezimbabwe uzathuthuka uzaqeda i-corruption uzalungisa konke ongabe kahlupha elizweni yibo kambeka ukhulume ngemigwaqo lezi inhlelo ezazivele zikhona umgwaqo lo osuka eplant esafika emtare udlule egweru leharare uvele umgabe wawuthi ukhona wenze ikampani e-South Africa yena kaasewenzile ngo yilo osuka nge-Bed Bridge uqonda eharare kodwa zinhlelo ezazivele zikhona sezisenzakala esingeke simnike ikhredithi ke mna ngigagwasedik wafika akwenza yena ngoba zinhlelo vele zazivele zikhona zisebenzeka i-corruption-ke kayiqedanga singathi-ke useyipromotile ukuthi ephambili ilizwe silibona-ke selirana-ke ikhatheli eyodwa ekadagwereyi ukuthi nguye osekhona kufiweli iprize yefuweli isidura umgalo wayishiya iyi-90 cents ingaso dola isinko wayishiya iyi-90 cents ingaso dola obheka thesi izinto zonke lezisezakhwela ifuweli-ke isiku-$40 so akulanto nje esingathi thina wayenze bambheka i-economy-ke isnosdiving iyaphansi ukuthi izisebenzi lokhu ezohola ibhondi engathengiyo amapasipoti abantu kabatholi kaphumi kodwa ngesikhathi sikamgabe kwakungcono laye wayelocuku laye kwakule corruption kodwa-ke sesimkhompeya-ke lalowo owayengukondaktha wakhe kubhasi yakhe bedrayiva ukondaktha-ke ukhanya uwest kazange afunde okuhle azasale kulungisa kumgabe ukhanya wakufunda nje okocuku kuphela abantu bayabothwa ilungelo loluntu kalikho elizweni ngesikhathi sikamgabe kwakungasayenzakala sekuenzakala ukuthi aphilisayo bathi besiyayenza imihlangano bathola amarodoku bathawe ngamapholisa baboshwe sikubona-ke sekusenzakala-ke ngesikhathi sikamnangagwa uchamisa uchaywe emasingo uchaywe emkare izolo emadebele nosenkaya igijisiwe njalo kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta njebesigena-ke u-Second Republic
babachuma uyamuza uNdlovu lapha uthi umnangagwa muvu kwedlula umgabe la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labochamisa bayaliswa ukwenza imihlangano
mina ngizalwa intombi yakoNdlovu ngaku-ke uNdlovu lo inkomala yakhe uthi ngubani bami sibili ngiyesaba ukuthi angafika endlini ukuthi uthi emsakazweni umalume ucamba amanga so ngingena ngithi umalume uyaphosisa into ekhulunywa ngubani bami lapha yinto nje ekukhuluma ngokuhluthelana njalo yinto yokukhuluma ngabantu abasebenhlonishini njengeqhathi yabo kodwa-ke njengoba ngishilo ichinje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabe siyangani siyakwazi yona sisuka embusweni ode utshonisa ilizwe mo ngoba umbuso kabaka umgabe wawulungisekile kodwa wawumbuso kanesokuthi umbuso wama-tropilic ukuthi wawumgabe angaike bantu kamgcelela fana nemirali angantoti yeyi sifuna i-bonus noma kungelabani womgabe e-bonus khonapho ususelaemazi imela kona izavela ngani kusho ufaka ilizwe ezigredini ezikulu ngiyakhumbula kulo munyaka futhi athi ngathi bona abantu besithi kunzima kukhulu nzima lapha kumarenti lapha namanzi emakhansini ngane kuyadura umgaba kuwalichithani izikole zonke njeya kona fane usenza kona kwana usufaka ama-councils ezikoledini ezinzima ulibi bephile bekhehlile kusebenza kuhle so asuke umbuso o-right onjalo umbuso ofuna uyichaza abantu namandla kube ngento engekho
umnumzana Joseph Chuma ngowebandla le-ZANU-P F ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika.
Ele Melika selifake uluhlu lwabethulelwa izijeziso zenotho. Isizalane sakwele Libya u-Osama Aukoni Ibrahim phansi kweziqondiso zikamongameli welizwe kusahluko se-executive order number 13726 kulandela ukuphatheka kwakhe kucuku lokwephulwa kwelungelo loluntu ekuhlaselweni lokuhlukunyezwa kwabokuza kwele Libya. U-Aukoni nguye umqondisi wejele elidume ngokuhlukumeza izibotshwa ele Al-Nasser Detention Center elisedolobheni le-Zawiya kwele Libya elaziwa njalo ngegama lokuthi Osama Prison. Ngenxa yocuku oluphathwa ngalo abavalelwa kulo, u-Alcon waziwa njalo ngokukhokhela imisebenzi yokuthunjwa kwezibotsha ezivela kwamanye amazwe, ikakhulu ezezwekazi le-Afrika zisiyagqilazwa zisetshenziswa yizinothi leziphatha amandla zikahulumende kungela nhlawulo. U-Alcon leqembu labantu abakhokhelayo batholakale bephatheka kuzehlakalo eziningi-ningi zokwephulwa kwelungelo lezibotshwa ezivalelwe ejele lakhe lokuhlukunyezwa kwazo, okugoqela ukudlwengulwa kwezibotshwa zesifazana, ukutshaywa, ukuncitshwa ukudla lokuphathwa luklubhu ngendlela ezehlukeneyo. Ngokubona izijeziso ezafakelwa lundoda ngabenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, ugatsha lwemelika olubona ngezemali olwe-Department of Treasury soluthatha leli nyathelo ngenjongo yokuvisa izehlakalo zobubi ezenziwa ngabantu abatholakala bedala amacala okuhlukumeza abanye lokwephula ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe eziyabe zibalekela ukuhlukunyezwa emazweni azo omdabu zisedlula kwele Libya kumbe zizama ukuhlala kulelo zwe, zizama ukuyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Kutsho umqondisi wehofisi elawula impahla yabakwamanye amazwe, u-Director of the Office of Foreign Assets Control, OFAC, Andrea Gaki. Sizaqhubeka sisebenzelana lamanye amazwe omhlaba ukubumba indlela lemigoqo elakho ukuncedisa ukujezisa labo abahlukumeza abanye abantu lokwephula ilungelo loluntu emizameni yokuvikela labo abephulelwa ilungelo labo. Kungalesi sizathu u-Alcon esebanjelwe impahla yakhe yonke lomnotho wakhe wonke eseMelika ukuze engenelisi ukuyifinyelela. Kuthi izizalwane zaseMelika ezingasetshenziswa nguye ukuthi afinyelele leyo mpahla kuzamele zimangalelwe ukuze lazo zibotshwe ehofisini yakhe eye-OFAC. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken uthi, sizaqhubeka sibambisana lamanye amazwe omhlaba njalo sisebenzisa wonke okusemandleni ethu ukusekela lokuvikela labo abahlukunyeziweyo ngokuveza mgceke labo abenza imisebenzi yocuku yokuhlukumeza lokwephula ilungelo labanye abantu. Siyamkhuthaza uhulumende weLibya ukuthi akubone kufanele laye ukuthi akhangelisise udaba luka-Alcon labanye bakhe asebenza labo ukuhlukumeza lokwephula ilungelo loluntu ukuze bonke bajeziswe.
Lo ngumbono kahulumende wakule Melika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singakethiwani hlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise nzima abukholo lwesikristu kusukela nyakenye. Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana kobulawayo abaneminyaka esuka ku-10 lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende wako le-South Africa uthi usephikisa udaba oluphanyekwe emthethwendaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngo-Gift Dube ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nawo muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.